Vana veZimbabwe vachitungamirirwa nemasangano anoti Zimbabwe Human Rights NGO Forum, Zimbabwe Human Rights Association, Zimbabwe Peace Project pamwe neWe Lead Trust vakaungana izvozvi pasi pedingindira rekuti hashtag rambaumbimbindoga or hashtag resist dictatorship vachiratidza kutsutsumwa kwavo pane zviri kuitwa nevezvematongerwo enyika avo vakabvuma kuvandudzwa kwebumbiro remutemo yenyika iro rakaiswa muna 2013 vachitaura nestudio 7 pamberi pemusangano uyu mukuru weZimbabwe Human Rights Association kana kuti ZimRights vadzikamai bere vati masangano akazvimirira aya akakokera musangano wepadandemudande uyu kuitira kuti vanhu vakwanise kuratidza kunyunyuta kwavo vabere vati vanhu vachakurukurirana kuti voita sei nezvakaitwa nevari mune zvematongerwo enyika avo vakavandudza bumbiro remutemo vasina kuwirirana neveruzhinji vakavhotera bumbiro iri muna 2013 vabere vati musangano uyu chirongwa chekutanga chezvirongwa zvakawanda zvekurwira utongi hwejekerere kuburikidza nekuremekedza zvido zveveruzhinji zvakaiswa mubumbiro ra 2013
Resist Dictatorship Constitution Rally inzira yekutanga munzira dzakawanda dzatichatora nekuti bumbiro remutemo rinotibvumidza kuti tinge tichikwanisa kuratidzira tichiramba zvatisingadi saka ipapapa tiri kutoti kuvana veZimbabwe nyika yenyu iri kukudai kana nyika yenyu yakamboda vana vayo nyika yenyu iri kukudai pari zvino kuti murwire bumbiro remutemo izvozvo izvi zvatiri kuti tiri kudai ndoo zvakafira vana veZimbabwe vakaenda kuhondo izvozvo izvi zvedemokrasi and democracy haifambike zvakanaka kana vanotitungamirira vachingoita madira achojina nebumbiro redu remutemo ivo vakapinda pachigaro vakasimudza ruoko rwavo rwerudyi vakabata bhaibheri vakazvipira pasina ari kuvamanikidza kuti vachadzivirira nekuchengetedza bumbiro remutemo
vabere vati vana veZimbabwe vari kushora zvakanyanya masimba akawanda akapiwa mutungamiriri wenyika kuburikidza nemutemo wakatambirwa nedare resenate nemusi wechipiri
chatikonzeresa kuti titaure kuti resist dictatorship ndechekuti mukatarisisa Amendment Bill number 2 inochikora iya yatinoti muchirungu principle ya separation of powers mukatarisa Amendment Bill number 2 inotora masimba kubva kumapazi ese iwaya yinomaunganidza muhombodo dzavamunangagwa saka paramende yedu nematare edu edzimoswa vatowana pekugara muhomwe dzavamunangagwa muchirungu maitiro wayo ndiwo aya anonzi dictatorship kana kuti authoritarianism
murongi wemabasa muZimbabwe Human Rights NGO Forum vawilbert mandinde vati zvinoshungurudza zvakanyanya kuti bumbiro remutemo rakavhoterwa neveruzhinji rave kutanga kurudunurwa mitemo ichidzorerwa kune zvakarambwa neveruzhinji painyorwa bumbiro remutemo yenyika vamandinde vati vana veZimbabwe havasi kuzorega zvichiitika
2018 vana veZimbabwe takabuda tikanovhota zvine mukurumbira mushure meunge tataurwa nesu maerera nezvataida pabumbiro remutemo bumbiro remutemo irori rikava bumbiro remutemo rakabva kuvanhu rikaitwa mutemo wenyika une mutemo watinawo nanhasi zvino gore rino tasangana nembunyambunya tasangana nenyatwa yekuti bumbiro remutemo rakabva kuvanhu rava zvino kutanga kududunurwa rava kutanga kusandurwa richidzokera kune ratakabvisa racho rava kupa masimba ose kumutungamiriro hurumende kuti ava anoita zvaanoda zvino isi tinouya sevana veZimbabwe pausi zuva ranhasi tichitsi izvi taramba hongu munogona kunge muine masimba ekuzvichitsandura asi handizvo zvatiri kuda sevana veZimbabwe redu bumbiro remutemo ratiri kuda ndiro ratakati muna 2018 ndeiro siyai bumbiro redu rakadaro
studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuhurumende sezvo tatadza kubata gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa nhengo dzedare resenate 65 dzakavhotera kuvandudzwa kwebumbiro remutemo yenyika uye nhengo 10 dzakapikisa kuvandudzwa kwaro bhiri iri rinowedzerwawo makore ekuti mutongi wematare edzimhosva aramba ari pabasa mushure mekusvitsa makore 90 mukuru wevatongi wematare edzimhosva valuk malava vari kufanirwa kuenda pamudyandigere musi wa15 chivabvu apo vanosvitsa makore 90 asi bhiri iri rikasainwa nemutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa musi uyu usati wasvika zvinoita kuti vamalava vasaenda pamudyandigere voramba vari mukuru wevatongi vematare edzimhosva Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vanoba nditole vakapikisa kutambirwa kwakaitwa Constitutional Amendment Bill number 1 iro rakapa waro wekuti Constitutional Amendment Bill number 2 riumbwe vachiti bhiri rekutanga rakaitwa nenzira dzinotyora bumbiro remutemo yenyika. Dare reConstitutional Court risati rapa mutongo waro panyaya iyi kunyange hazvo mahofisi ehurumende kusanganisira emutungamiriri wenyika, dare reNational Assembly nedare reSenate akapiwa zviri pamutemo magwaro ekupikisa bhiri iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.